madzishe haana kuti anodarirani. Madzishe ari kuti pakazokombailwa ripoti yakauya kuplenary, pane zvinhu zvavakakurukura mukomiti zvisina kukepichiwa namarapotua. Saka tikavati hazvina problem nemuda wekuti pavakanga vachiita komiti yavo paiva pane vanhu vairekodha mavhidhiyo ezvavaitaurirana. Tichangovhura mavhidhiyo iwayo toita go through them toona kuti vakataurirana chiizvi zvakasiyiwa, then toita make sure kuti ripoti yakepicha zvese.
Mvuro pavakasangana sethematic komiti yavo yemadzishe, havana here kunge vasvitsawo zvakare icho chinyunyuto chavo kana chikumbiro ichocho?
Vakatiudza nezviro zviro ndochaiiswa maripoti. Saka vamwe vavo vazonzwa ripoti ichipuwa muplenary vakati iyi ripoti yamapa yasiria zvinhu zvatakataura. Tikati hazvina problem, tine mavhidhiyo, tichapureya mavhidhiyo toona kuti zvakanyorwa muripoti nezvirita vhidhiyo zviri kuenderana here. Saka takaita program ichiita backup yamavhidhiyo yamarekodha, taine rekodha, audio rekodha, tatine vhidhiyo rekodha, topureya zvese tione kuti ndezvati pakasiya.
Zvii zvavari kutiwo zvisina kunge zvakapinda mune zvavaida izvo?
Ina handizivi. Takangovati tokombeya kuona kuti zvakarekodhwa nevanhu vainyora manyuali nezvakarekodhwa nemichina zvakafanana here. Pazvakasiyana toona kuti ngazvifanane.
Asi pavanosaina vachiti vapedza kuita hurukuro dzavo, vanenge vachisaina vatarisa
kazvavanese marepresentatives avo ndeakasaina. Isusu we are not carrying out a legal process only, we are also carrying out a political process. Saka zvokuti vanhu vangasaina kuandira zvina nebasa rese. Kana mwachichallenge angoti ikodi haisikuruzeza zvatadhiskasa, takaisa backup iyoyo kuitira kuti hapaitika nyaya yakadaro totarisa pane zvakarekodhiwa kuti zvofanana here. So the question of signing kuandiri zvina ivahenu zvese is not important. Anosaina machairmen edu namarapotura komiti yoga yega inge ina vanhu 60 vanhu anosaina i6. Those 6 we cannot misrepresent the 60, and any one of those 60 people has a right to challenge the signing on 160 hours.